Masikati akanaka vatereri. Tinosangana zvekare masikati anhasi uri musi wechina ndira 4/2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvoreva kuti vasununguka sezvimwe zvizvarwa zvingava zvomuZimbabwe kana zvokunze kwenyika vakukwanisa kunotora mapepa avo vofamba zvavo vofara nemhuri dzavo vakasununguka.
Mutori wenhau wekuAmerica uyo akasungwa gore rapera achipomerwa mhosva yekuedza kupidigura hurumende yevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe osunungurwa nedare.
City of Harare inoti pamwedzi wega wega vanoshandisa mari ingangoite $2 million kuchenesa mvura pamwedzi wega wega. Zvazvinorewo ndezvekuti rubatsiro rwawakapiwa tagona chete kushanda kwemwedzi mumwe chete.
Sangano revagari vemuHarare reHarare Residents Trust roshushikana nenyaya yemvura.
Kumavasa vanhu havachikuwana masalaries patavhara, iye zvino vanhu havasati vatanga kutambira. Kumabank maqueues achiripo, kumashops vanhu vachiri kutambudzika nenyaya yemaprices. Hapana zvatiri kuona tingangoti iye zvino upenyu hwachinja.
Sangano revashandi reZCTU rinoti harisati ratanga kuona shanduko kubva zvatanga kutungamira nyika vaEmerson Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau wekuAmerica uyo akasungwa gore rapera achipomerwa mhosva yokuedza kupidigura hurumende yevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe asunungurwa nedare nhasi pamhosva yaakanga achipomerwa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Muzvare Martha O'Donovan vasunungurwa nedare raMagistrate mushure mekunge muchuchisi wenyaya iyi muzvare Linda Gadzikwa vazivisa dare kuti rumende yanga yoda kusendeka nyaya iyi parutivi yozoenderera mberi nemasamanisi. Mutongi wedare amai Rubidzai Mugwagwa vatambira zvasvitswa kudare nemuchuchisi wenyaya iyi. Izvi zvatsinhirwa nerimwe remagweta ari kumirira muzvare O'Donovan panyaya iyi vaObey Shava.
Regai nditangire pane zvakaitika musi wa8 December 2017 patakapinda mudare. Takapa chikumbiro chekuti client yedu ibviswe pamberi pedare nokuti vehurumende vanga vasati vava ready kuti vaite nyaya yake, uye zvekare taiona senge pakanga pasina umbo hwekuti nyaya yake inge ichienzaniswa. Asi vamiriri vehurumende vakaramba dare richibva rati raakuvapa mukana wokupedzisira kusvika musi wa4 January. Kana vasati vagadzirisa imba yavo vachange vachibvisa client edu parimandi. Saka nhasi patauya vamiriri vehurumende zvekare vanga vasati vava kunge vakagadzirira kuti iende kudare kunonzikwa kutrial. Saka mutongi abva ati izvo haticharambi tichizviteerera, munhu ngaabviswa pamberi pedare. Kana vamiriri vehurumende vazorongeka vachazoita mapepa ekuti adzoke.
Vashava vanoti muzvare O'Donovan vave mubishi rekuedza kuti vatore magwaro avo ekufambisa ayo akanga abatwa nedare pavakapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso.
Zvoreva kuti vasununguka sezvimwe zvizvarwa zvingava zvomuZimbabwe kana zvokunze kwenyika vakukwanisa kunotora mapepa avo vofamba zvavo.
Muzvare O'Donovan vakasungwa gore rapera vaMugabe vachiri kutonga, vachinzi vakanyora mashoko padande mutande reTwitter kuti vaMugabe vainge vakura uye vachirwara. Izvo zvakazopa kuti vapomerwe mhosva yekuzvidza vaMugabe pamwe nekuedza kupidigura hurumende yavo. Mune imweyo nyaya yanga iri mumatare, nyaya iri kupomerwa vaimbova gurukota rezvemigodhi vaWalter Chidhakwa yekunzi vakashandisa masimba avo zvisirizvo pavaivemuhurumende yapfuudzirwa mberi kusvika kusvika musi wa 31 ndira gweta ravachidhakwa vasilvester ashiti vazivisa dare kuti musi uyu vachasvitsa chikumbiro kudare chekuti nyaya iri kupomerwa vachidhakwa iraswe vachidhakwa vanonzi vakagadza munhu mumwe chete vafrancis gujganga mubhodhi reminerals marketing corporation of zimbabwe mubhodhi rinofanira kunge rine vanhu vatanhatu kana kudarika avo vanonzi vaitora mari yevanhu vese vaifanira kunge vari mubhodhi iri ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
Bato re MDC inotungamirwa nava Morgan Tsvangirai rinoti panofanirwa kuve namabharani mukuru weguta kana kuti town clerk anoona nezvamafambisirwo ezvinhu muguta guru iri. Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vanoti vanotenda gavhuna weReserve Bank vaJohn Mangudya nemari yavakapa guta kuti ritenge mishonga yekuchenesa mvura asi vachiti mari iyi ishoma pane zvinoda kuitwa. Tabata vagutu kuti tinzwe zvizere.
Nyaya yemvura inyaya yatinokoshesa zvikuru nokuti tose tinoziva kuti mvura upenyu. Tinoziva tose kuti neuwandu hwavanhu vari muguta reHarare tibatanidza nemaguta kana kuti aya anonzi muchirungu madomitary towns ari pedo neHarare zvakafanana nanachitungwiza vanaruwa vana Norton. Totoona kuti Harare inotova nevanhu vanosvika kana 4 million population pauwandu hwavo. Saka nyaya yemvura inyaya yatinokoshesa zvikuru. Ndosaka tiri kuti isu panopiwa mari dziya dzinonzi muchirungu foreign currency dzinotengeswa mishonga kune dzimwe nyika yekugadzirisa mvura kuitrita kuti ive inokwanisa kuzenge ichinwika isina utachiwana. Todawo kuti City of Harare tibatanidza nemamaguta ose zvavo vapiwewo yatingakoti priority.
Macounselors AMDC vari kuti chinyi kubato renyu nenyaya iyi?
Macounselors edu vari kuita basa ravo zvakanaka zvikuru asi dambudziko ravanosangana naro huru idambudziko rokuti maofficials kana kuti aya atingangotiwo mabureaucrats vanenge vari mumahofisi vaya vanenge vachiita ivo day to day administration yamaguta vanhu vasingavatereri vasingatereri macounselors edu vanhu vachiri kungotevedzera zvavaiita kubva kare vachipiwa maorders kubva kuzanu pf zvavakangobhiroita kubva mazuva ana chombo achiri local government minister pachizouya kasikuwere ndo zvavajaira izvozvo zveuori nezvimwe zvakadaro. Saka macounselors edu toda kuti vateereri vazive kuti macounselors haasiri mafull time officials ecouncil.
Pane zvinogona kuchitwa here kana kutaura nevakuru veguta?
Ndoona chokutanga chinoda kuitwa ndechekuti pange ipo pachiva na substantive town clerk. Town clerk ndiye mabharani mukuru. Dambudziko riripo pari zvino ndechipo kuti hatitorina substantive town clerk muHarare. Ndomungati haakutopfuura makore anokwana maviri pasina substantive town clerk.
Kuvanhu vomuHarare, vagari vomuHarare, munova tichinyi?
Vagari vomuHarare toda kuvatenda kutanga tivatenda kuti vanhu vane patience nokuti nguva zhinji vamwe vanotishaiwa mvura. Tinoziva kune nzvimbo dzakawanda vamwe vatova nemakore akusvika gumi mamwe anoraudzira kupfuura gumi vasina mvura inobva kumunisipariti asi vanhu vanozvibata vachinzwisisawo dambudziko riripo rokuti Morton Jaffrey Water Works yachembera yakagadzirwa iyo kuti isevhise guta rine vanhu 500,000 chete asi pari zvino tiri kuona kuti Metropolitan Harare yaane vanhu vanopfurikidza kana kuti vangangosvika 4 million nokutaura kwandamboita. Vanhu vanotibatsira pakuti patients yavo inotaridza kuti vanonzwisisa dambudziko ratinaro kana tirinosanganwa naro namacounselors edu.
Tikatarisa kumira kwakaita zvinhu zvoitwa sei nekuti vanhu havangarambi vakangomirira mvura mvura haimirirwe muchidimbu chii chingaitwa izvozvi kuti zvinhu zvifambe zvakanaka?
chingada kuti chiitwe chimbi chimbi inyaya yekuti mari ye foreign currency yekutenga ma water treatment chemicals ngaibudiswe nekukasika uyezve yakawanda. Pari zvino kana ndisina kukanganisa ndakanzwa va John Mangunjira governor ve Reserve Bank ye Zimbabwe vachitiwo vapa mari inoita $200,000 United States dollars kusiti of Harare kuti inge ichitenga ma chemicals iwawa. Asi tozva kuti mari iyoyi hongi inobatsira hayo asi haikwani kuti itenge mishonga yose inodiwa nokuti vana mazvikokota vezvemvura kugadzirisa mvura vanoti ivo mvura yeHarare yakasviba zvikuru zvokuti inotoda hanzi mishonga inokwana minomwe 7 different chemicals kuti itreatwe. Asi kune mamwe maguta kune kuchidiwa mishonga miviri chete two chemicals nokuti mvura inenge isina kunyanya kusviba.
Avo vange vari mutauriri weMDCT vaObed Gutu vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti kunyangwe RBZ yakavimbisa kupota ichipa guta reHarare mari yekutenga mishonga yokuchenesa mvura, havana kugadzikana muhana sezvo pasina chivimbiso chakasimba chekuti izvi zvicharamba zvichiitwa. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vakazivisa kuti mvura yeguta yakasviba sezvo pasina mari yokutenga mishonga. Mukuzeya nyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata vaShumba.
City of Harare inoti pamwedzi wega wega vanoshandisa mari ingangoite $2 million kuchenesa mvura pamwedzi wega wega. Zvazvinorewo ndezvekuti rubatsiro rwawakapiwa rutagona chete kushanda kwemwedzi mumwe chete. Zvinorewa here kuti RBZ ndiyo ichange yobatsira kuchineswa kwemvura muHarare mwedzi yose ichatewera kusvikira gore rapera, kana kuti zvakangoitika ipapo chete? Kana RBZ yakangowapa kamwe chete, kwatiri isusu chivimbiso chekuti zvinhu zvichanaka ingoriwo nyaya yemanyautsa mukanwa.
Mari idzi dzinobviswa nevagari vemuguta reHarare dzemvura mati dziri kuenda muakaunti imwe chete, chinozoita kuti itsapfurwe tsapfurwe ichiendeswa kwese kwese chii?
Kushaikwa kweyatingati system inochengetedza akaunti iyi. Pachirungu vanoti akaunti yemvura inofanirwa kuitwa yatingati ring fenced, zvinoreva kuti hakuna umwe munhu anosvika kunoinogora zvisingaenderani nemvura. Kana ichitoda kushandiswa inofanirwa kungoshandiswa kuita zvinhu zvine chekuita nemvura.
VaShumba, tikatarisa huwandu hwemari inuri kubhadharwa nevagari vemuguta pamwedzi pamwedzi yemvura, totarisa mari inodiwa nekanzuru pamwedzi kuti vagone kuchenesa mvura inokwanira guta, tiri kuona zvichienderana here?
Mari inodiswa nevagari yakawanda zvekuti dai yange ichishandiswa zvakanaka zvinhu zvese zvaiendeka zvakanaka. Munoziva imi kuti guta riri kushandisa atingati machemicals angangosvike masere kuti mvura ichenesi chibva kuchiwero.
Zvamunoshuvira kuti kanzuru dai yanga yaita nekuvaudzawo zvamunokumbira kuti vaite, vanoteerera here? Vari kukunzwaiwo here muchitaura navo?
Dambudziko guru raitika muguta reHarare kubva kanzuru iyoyi kubva payakapinda 31 July 2018 ine nyanya.
Mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti zvinhu hazvisati zvatanga kunyatsochinja kumushandi kubva zvatora vaEmerson Mnangagwa chigaro chekutungamira nyika. Vashandi vatanga kudzokera kumabasa asi vamwe vanonzi vari kuona makambani akavharwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo.
For now hazvisati zvaoneka, hatingati vanhu vese vanodzokera kumabasa vachawana makambani akavhurwa. zuva rechina pagore vanhu vatanga kudzokera kumabasa kana rechitatu. Asi tiri kutarisira kuti sehurumende yenyuwani yapinda gore rakapera pane only mwedzi mumwe chete, pane kutarisira kuti zvinhu zvingangochinja. Asi hatisataona machinjiro kupenyu wevanhu, hatisataona mabasa. Hapana tingabata kana zvingataurwa kuti tiri kuona apo neapo neapa except kushaya kwemapurisa pamugwagwa. I think ndizvo zvinhu zvatiri kutaura nezvazvo zvatiri kuona kuti iyo zvino tainetsekana nenyaya yemapurisa ari kutoredza vanhu mari kumugwagwa. Ndizvo chete zviri kutooneka kuti zvachinja. Kumavasa vanhu havasi kuwana masalaries patavhara, iye zvino vanhu havasati vatanga kutambira. Kumabhengi matuza achiripo, kumashops vanhu vachiri kutambudzika nenyaya yemaprizes. Hapana zvatiri kuona tingangoti iyo zvino upenyu hwachinja, hapana.
Asi imi sesangano rinomirira vashandi, manga muchitarisira kuti mungazoonawo zvinhu zvochinja kwapera nguva yakareba sei?
Isisu tange takatarisira kuti hurumende yenyuwani haifaniri kugumisira pakutaura kuti zvinhu zvichanaka. Tinoda kuona zvinhu zvichinaka. Tinoda kuona mitemo ichichinjwa. Asati taona mitemo yakafanana neindigenization yange ichidzinga vanogura makambani haisati yachinjwa. Hatisati taona mitemo inobata nyaya dzemaproperties ichichinjwa. Hatisati tawana any mitemo tingaita posa yekuti vanhu vanokwanisa kuungana pavanoda yayachinjwa. Hatisati taona hurumende iri kutaura yekuti zvinhu zvichanaka. Hatisati taona zvinhu zvacho kuti zvinofanira kutonaka kana mitemo yachinja. Asati taona mitemo yacho ichichinjwa. Asi tiri kutarisira kuti ngavatange nekuti vaise mitemo kana vakati vanhu ngavadzore mari yakabuda kunze kwenyika. Tinoda kuona mitemo muparliament unotaura kuti munhu akaexternaliza mari, munhu akabudisa mari kunze kwenyika, mari yakati, pane mutemo uri womusungira kuti ngaadzore mari. Asi tisati taona anything, tinongonzwa kuti vakuru vapinda ava vamira pamberi benzvimbo yakati vakataura zvakati. Asi hazvisi kutsigirwa nemutemo, kungohurukura. Asi hazvichinji upenyu hwedu zvavari kuhurukura nezvazvo.
Tiri kuona pane gurukota idzva apa rezvevashandi. Mambotanga kutaura naro here gurukota?
Hatisati tapiwa mukana. Tamboedza kutaura nemaofficials kuminister of labor kuti pane nguva here iri kuratidza kuti vangauya kutisangane navo. Hatina kupindura, takaendesa shoko gore rakapera sati takwanisa kumuwana minister munyuwani. Saka pana zvatinoziva kuti ari kufunga chii nenyaya dzevashandi dziri kunetsa. Nyaya yekuchinja labor law chafambiswa sei, nyaya yeTNF ichafambisa sei. Hapana zvatinoziva kuti ari kuuya nefungwa ipi. Zvataona kumapepa inyaya yekuti vashandi vaishanda kuhurumende vapasi ministry inonzi ya president's office. Hatizivi kuti zvinobva papi, zvichaaffecta vashandi maconditions of employment here, chii chichaitika, ndezvipi chikonzero. Hapana zvataurwa. Kana ivo vanomirira vashandi vehurumende havana kumbopiwa vapiwa nguva yekuti vataurirwe kuti machanges aya anobva kupi achienda kupi.
Ko ivo vamunangagwa makamboedza here kuti muutaure navo?
Hatina patati mukorekotedza takaratidza kuti tinoda kana zvichivhira kuti tikwanise kuita hurukuro navo. Asi tsamba yetu haisati yapindurwa.
Mune chivimbo here chekuti mamwe makambani anga avharwa makore apfuura aya achavhurwa?
Vanhu vane tarisiro rakadaro. Vanhu vari kutarisira kuti sezvo avo vari kutaura kuti nzira yaifamba navamugave haisiyo nzira vachafamba nayo. vema company vari kutarisira kuti zvinhu zvingango chinja. Saka kuneka hope karipo kari kuratidzira kuti zvinhu zvingango naka.
Avo vanga vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti vanhu vanosvika zana nemakumi matatu nevatanhatu vakashaya pazororo rekisimisi negoredzva munjodzi dzemumigwagwa. Amai Charamba vaudza bepanhau reHerald kuti njodzi idzi dzakaitika kubva musi wa15 zvita 2017 kusvika musi wa1 ndira 2018. Uwandu hwevanhu vakafa ava hwakawanda nevanhu vanosvika makumi mana nemanomwe vakashaya panguva imwe cheteyo kubva muna 2016 kusvika 2017.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 AM, 2 PM na 7 PM manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kunepenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Mapato anopikisa munyika anoti haasi kufara nokushungurudzwa kuri kuitwa vagari kumaruwa avo vari kumanikidzwa kupa vatsigiri veZANU PF maserial numbers avanopiwa kana vachinge vanyoresa kuvhota. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vanhu ava vanonzi vari kuudzwa kuti vanenge varamba kuratidza maserial numbers aya vanozonyimwa mbeu dzekurima nemafertilizer pasi pechirongwa chepresidential input scheme. Mapato anoti MDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai, National People's Party NPP pamwe National Constitutional Assembly NCA anoti ZANU PF yakawedzera moto pachirongwa ichi chairi kutyidzira vanhu kuti vakatora nhamba idzi vanozoona anenge asina kuvhotera bato ravo. Studio 7 yaudzwa kuti izvi zviri kupesana nemashoko etariro akataurwa nemutungamiriri weZANU PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakati vachaita kuti sarudzo dziitwe pachena uye murunyararo. Sachigaro weMDC mudunhu reMasvingo vamurangano Chanyawo vanoti vari kushushikana zvikuru nezviri kuitwa izvi zvivachiti zvichatadzisa kuita sarudzo zvakachena.
Tikurisirwa mareports okuti vanhu vari kunzi vaburitse mavota registration slips kumamisha uko vachivhundusirwa. Saka takagara tazvitaura isu kuti tinotenda dzamwa dzasora nebenzi kuti nyaya yemareforms inobuda here, maelection anozoitwa zvakanaka here sokutaura kunoita vamunangagwa. Zvinoratidza zviri paground kuti vari kuindicator left asi vachitenda right. Vanhu vari kuvhundusirwa. Saka zvinoreva izvo kuti maelection anogona kutadza kufamba zvakanaka nenyaya yekuvhundusirwa.
Musi wemuvhuro pazvitoro zvepabhasera kwaGutu, vagari vaipuwa fertilizer vakaudzwa kuti vazoungana pakupera kwesvondo rino vachipa vechidiki veZANU PF tsamba dzavo dzekunyoresa vanenge varamba havazowani mbeu nefertilizer iyi zvakare. Izvi zvinonzi zvakaitwa nevechidiki veZANU PF vachitungamirwa nemutungamiri wavo mudunhu iri vaGodfrey Rutavi. Asi varutai varamba parunhare kuti vari kumanikidza vanhu vachiti vari kuita izvi kuvatsigiri vavo chete kuita kuti vazive uwandu hwevanhu vachanyoresa kuvhotera mubato ravo. Asi vagari kwabhasera varamba kudomwa mazita avo vanoti vari kumanikidzwa kuita izvi zvisinei nekuti unobva kubato ripi. Mutauriri weNCA vamadhoc Chivasa vanoti kubhikita zaka chivi nemwenezi vatsigiri vavo vari kutaura zvimwe chetezvo vachiti vari kunzi vachaonekwa pavanovhotera. Vachivasa vanoti zviri kuitwa izvi zvinotyora mitemo yesarudzo uye bumbiro remitemo yenyika rinoti vanhu vanofanira kuvhota pasina kumanikidzwa kana kutyidzidzirwa. Sadyara weNPP masvingo vaOliver Chirume vanoti ZANU-PF ishiri isingaregi muriro wayo panyaya dzekubira sarudzo kunyange ikachinja utungamiriri.
Ndo zvatogara tichitaura seNPP kuti hapana chachinja kuZANU-PF. Muriro wayo shiri haichinji nekuti paunomwe mutungamiriri. Vanhu havagara vanongobirira maelections vachitanga nekutovhundusira vanhu. Saka isu seNPP tinoti kuvanhu musabvuma kuvapa maregistration slips iwayo, hazvisi pamutemo.
Sadyara weZANU-PF masvingo vaEzra Chadzamira varamba kudayira nhare yavo uye kupindura tsamba mbozha yavanyorerwa neStudio 7 kuti vatipe pfungwa dzavo panyaya iyi. Vemapato aya vanoti vari mubishi kuisa zvichemo zvavo kuZimbabwe Electoral Commission kuita kuti itore ZANU-PF matanho. Kutadza kwaye kuita izvi voendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.
Mubati wepembe ane mukurumbira uyezve aine mukombe weRefree of the Year Ruzive Ruzive asiwa pavabati vepembe vadomwa neZimbabwe Football Association kubata pembe mumutambo yekunze kwenyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ruzive hapo pavabati vepembe gumi nevashanu vane mazita aendeswa kuConfederation of African Football kuti vazoridza mitambo yeAfrica Cup of Nations, CAF Champions League neCAF Confederation Cup iyo ichange ichida vabati vepembe vemuZimbabwe muna 2018. Asi Nomo Musundire oyo akapedza ari pachinhano chechipiri, Makunano Castle Referee of the Year, na Lakmo Mara oyo akapedza ari pachinzvimbo chechitatu, Makundano mamwe cheteyo varipo pavabati vepembe avo vachange vachifamba kunze kwenyika sekutaura kwegwaro rabva kumutauriri weZifa vaxolisani Gwesela. Vamwe vasarudzwa paFIFA panel apa vanosanganisira Pilani Ncube, Thomas Kusosa, Edgar Rumeki, Brighton Nyika, Salani Ncube na Tafadzwa Nkala uyo apinda muFIFA panel kekutanga kubvira atanga kubata pembe. Asi aimbotambira Capes United, David Sengu anoti Ruzive Ruzive hafanire kuora moyo sezvo kutora mukombe weRefere of the Year hazvireve kuti itikiti rekuve paFIFA panel. Sengu anoti izvi zvakafanana nekuita Soccer Star of the Year izvo zvisingape mukana wekutambira chikwata chenyika cheMaorias. Asi mukuru wekumahofisi eDelta avo vanopa mari kuPremier Soccer League vaMaxen Karombo vari kuda kuti kusandurwe masarudzirwo ari kuitwa mareferi of the year. Panzvimbo yekomiti yeZifa iri kuita basa iri, vaKarombo vakataurira gungano raive paitambidzwa mikombe yemaSoccer Stars of the Year kuti vari kuda kuti vanosarudza vatambi nevararidzi vasarudze zvekare vabati vepembe kwete veZifa. Nyaya yokubatwa kwepembe munyika inyaya yanetsa zvikuru zvekuti gore rapera hapana kana mubati wepembe mumwe chete weMuzimbabwe akasarudzwa kunoridza kumaAfrica Cup of Nations. Izvi zvisina kushamisa mumwe muteveri wenhabvu wemuno vaJafet Butau.
Vara chinoshamisa apa hatisina mareferee zvachese chasara mazita chete.
Vabati vepembe vechikadzi vasarudzwa paFIFA panel ndi Rusina Majo, Mes Maimbo, Thanks Nyauye, Clarice Mango, Stella Rubinga na Faith Moyo. Aka ndikoke kutanga Maimbo achipinda muFIFA panel. VaFelix Tanga Warima pamwe navaKeni Marange ndivo vakasvika pamusoro-soro munyaya dzokubata pembe muZimbabwe. VaTanga Warima vakamboridza pembe kumafinari Africa Cup of Nations, vaMarange vakabata mureza kumakundano makuru eConfederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.